Legal Matters on your station of choice, ZFM Stereo.
Good evening. Welcome to Legal Matters, your weekly program on ZFM Stereo, my station, your station. My name is Zorora Nkomo. Our discussion tonight is on property acquisition and disposal by those in the diaspora. In this discussion, I'm joined by Mark Rujua. Rujua is a property law expert here in Zimbabwe. And also, it is very important that you can participate in our discussion on our WhatsApp platform, 0731-168045. It's 0731-168045. And we are also streaming live on www.zfmstereo.co.zw. We are live streaming on www.zfmstereo.co.zw. If you are in Harare, we are on 106.4. If you are in Chimanimani, we are on 91.3. Kana muri ku Betbridge, munotibata pa 106.1. Kana muri ku Mtora Shanga, munotibata pa 97.6. Mukoma Mak, welcome to Legal Matters.
Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here.
Yes, man, rakananga mure Zimbabwe. Tinoziva kuti vanhu vanotaura zvemaproperties or midziyo kana vari ku diaspora vanoshaya kuti ko zvinombofambiswa sei. Nhasi tinoda kuti mubvunze mibvunzo yenyu yese yamungada kuti munzwe kuti kana uri kunze kwenyika kuti utenge property or kuti property izova yako zvinofambiswa sei, nekuti tino understand kuti a lot of things are happening, people are being duped, vanhu vari kutsotswa mari dzavo. Saka nhasi tina vamakirijwa varinge vachitibatsira kuti tione kuti zvinofambiswa sei kuti property munhu akwanise kutenga property kana ari kunze kwenyika. Mukoma Maki, tisati tapinda mu discussion yedu tingada kunyatsokunzwisisa kuti what types of property a person in diaspora can acquire. Inombori property yemhando ipi? Zvine property yemhando inonzi iyi chete here kana kuti anokwanisa kutenga mhando dzese?
Yeah, to answer that question, mubvunzo uri very simple. Kuva uri diaspora does not stop you from purchasing any type of property that you want, that you need. Obviously, in our previous show, I explained that there are two main broad categories of property. Tine anonzi ma immovable properties, tinosanganisira dzimba ne land, mastenza. Vanhu vanongoti mastenda, akatenga stand yangu. Then secondly, obviously, we've got our movable property. From the name itself, movable, zvinofambisa from one position to the next. Tine motikari dzedu, tine ma shares, you know, zvakawanda. So nothing stops you from purchasing, but procedure yekutenga ndo inosiyana. Because of geography, you're not panzvimbo. There are things that you're limited.
Oh, okay, because a person is not panzvimbo.
Exactly.
Which means the procedure is a bit different nemunhu anenge ari panzvimbo. I think it's very important. I think you can now go ahead. Tell us, what is the procedure or what a person in the diaspora needs to do kuti akwanise acquire property ari ku diaspora?
I'll take you a bit back, ipapo, no paika ka foundation. Kekuti, how are these things happen? Because our main worry, our main concern is kuti vanhu vari kubirwa. Vanhu vari kubirwa kunyange nehama dzavo, kunyange nema spouses, nevana vavo. So what we need to have, you know, is a safety net that's there from the point one releases his or her money to the point they realize their dream of owning a property. So ipapo ndo patenchifana kuita guarantee the safety of that money. Caution. So caution ya uno exercise as a munhu ari on the ground, ari muno Zimbabwe. Ne caution ya uno fana ku exercise uri ku diaspora zvatosiyana. Because if you're physically available in Zimbabwe, unogona kutoina ascertaina wega nemaziso
kuti this is what
this is what I want to buy. But if you're now in the diaspora now, you have to be extra cautious. How then do you acquire a property, to answer your question? You need to engage a trained professional that you can trust. And obviously, I'm a bit biased as a legal practitioner. You need to engage a lawyer. Unofanira kutaura negweta.
Kuti ndakuda ndirikuda gweta rinokwanisa kutaura naro iwe uri ku diaspora but uchitaura naro uri kuno
You know, because of technology, we've got emails, we've got WhatsApp. And gweta richaraka nakira, magweta, apazo share one or two bad apples, but magweta, tine a professional body, you know, it monitor what we do, the Law Society of Zimbabwe.
Okay.
Let's say you've engaged Mr. Rujua, go to Mr. Rujua, and wrote one batsire. You can approach the Law Society of Zimbabwe. What, Mr. Rujua, is he in good standing with the Law Society? Then if I have any issues with the Law Society, I want to raise them red flags.
Okay.
So, and it's for free. It's not like you're going to pay the Law Society. You understand?
Which means even if I want to go to the Law Society and to find out who is Mark Rujua, this is a fit and proper person.
Exactly.
So before this certain datanga my arrangements or that transaction.
This also. Why am I referring to the Law Society and lawyers? Because pani issue accountability.
Okay.
If you want to purchase a property, pani accountability. And there's the issue of safety of your money. Lawyers run what we call trust accounts. And there are grave consequences on our part if we do not handle your money properly.
Okay.
So that's the first thing. Engage a lawyer. Do your due diligence on the lawyer. What sort of person is this lawyer? Then the next step, the law provides that properties, land, number. You cannot purchase personally a written agreement, contract of sale. And it unofana kutonyo usazombo fawakanyepera kunzi ai wandakatumira mari saka ndakatotenga property. You have to have sight of a legal document called an agreement of sale.
Agreement of sale.
Mm-hmm.
That is what is very important.
That's very important. And unofana kuiona usango udzonza ano kwaitwa agreement. Unofana kuiona. Or satisfied nema contents acho. Watsananguriro negoita kuti ma provisions aya ari kumborevei. What are the obligations on me? In that same agreement, you know, identify who is the seller and it who is the buyer. You know, identify what is the property and it can we ascertain the property size, mas square meters.
Could the property iri pakati?
This was what I said. Iri pakati, yaka kurase. Uyendeani. So, as lawyers, we are also trained to do our due diligence. Kuti munhu ari kumbozviti ari kutengesa property. Ndiani, is this the proper person? Because there's a lot of fraud going on.
So, yeah. Because a lot of people are losing their hard-earned money.
Exactly. Yes. So to avoid that, engage a lawyer to do the due diligence on your behalf. So just remember, when you're saving up your money to buy your immovable property, also take into account kuti panofana ngapane a professional who is going to cater for your interests during the whole process.
Okay. Because let's say I'm in the UK. Like, if, for example, I understand what one of Vajinj, Varukunana, Kunana, Europe, especially UK, Kune, quite a large number.
True.
Ndruda kuti, Ndruda kutenga imba, Monom Zimbabwe. Kaut Ndruda kutenga stand, Monom Zimbabwe. And no, Ndombo tanga say.
Tutanga pako identify a property.
Identify a property.
Okay.
Right. Akuchida kutaka my services manje kuti I need now to engage someone. My lawyers ano pinda pa stage ipi apa.
My lawyers ano tangira pa agreement of sale.
Pa agreement of sale.
Hey. Pa kuti ta identify a property, ta identify a footage, munari kutengesa property seller.
Okay.
And it tochi drafter inonzi agreement of sale between the buyer and the seller.
Which
and
means if you are a lawyer or kunoko, you will be representing Monarku UK.
This was what I
said. Okay. Saka, then that's your duty now to make sure kuti you are representing ndopa makuchitanga kuti process ya kuchitanga kuti.
Exactly.
Okay.
So I am representing you. My job is to cater for your interests. Not only pa issue kuti mari yako ya famba mune zvakanaka kusvikira wana property, but kuti hapana here ma obligations ari kuplaceswa on you anenge ari very onerous yekuti haukwanisi kuzoita sei kuzoma perform.
Okay,
you understand? And I also need to do my due diligence. You know, it's a long process, complicated, where a legal eye is very necessary.
Okay.
And it so tight agreement of so tawira na tight back and forth my consultations were we this is the agreement that I want. And we attend to making sure all the parties then sign.
Okay.
That's the first process.
Then but all parties anofana kusaina.
Yes, ma party anofana kusaina.
Kusaina, which means uyo ari ku UK munoita sei anofana sei.
Tinema options.
Uh-huh.
The first option ari ku UK or ever acquire anogona appoint munhu anot power of attorney. Munhu waari kupa mvumo wekumumirira ari kuno kuZimbabwe.
kuti amumerere pakutengwa kwemba yacho.
Pakutengwa kwemba nekusaina, ndiachasaina zvese if we go kuZimra kana pane pane need yekuenda ku, you know, all those things. Ndiani ngakamirira zvese.
Okay.
Handiti. Uh-huh. Oh, because of, you know, anogona kundira kusaina ndega. We can use my courier services. Tapedza agreement. Okay. Toto mutumira osaina, odzotsa futi. Handitika, okay. Then to make sure kuti ari kutengesa asaina shaka.
So which means pane two options zvekuti munhu anokwanisa kusaina iye or anokwanisa kuuza another person.
Another person.
Okay.
Of which pane document ratino prepare my lawyers who runs the power of attorney. Handiti.
Okay.
It is a, it can be a special or general power of attorney, but we tino wanzo kuruzira a special power of attorney inenge identify kuti ndiani munhu wacho ine idea yake and the like information yekuti zvoni uyu amutuma anogona kuverify zvishuwa. So it is as good as kuti munhu yeye aripo on behalf of chief of that person.
Okay.
A lawyer can also be appointed as a power of attorney as well.
Okay.
Mm-hmm.
All right. Ta sign up. Anditika. What next? Because tiroda kusvika pakuti imba iyo yava yangu. Kutira kuti izochinjwa ownership. Because munhu wese ndo zvaanenge achida kuti kusiti kanzu igozonotaura kuti ine zita rangu. Ta sign up. What is the next stage?
Pane imwe point andoda kuti nditsanangure kusati taenda ipapo.
Okay.
My properties there. Pane my properties ane anonzi my title deeds. Handiti.
Uh-huh.
Nimangu my properties asina my title deeds. You understand?
But yes, anokwanisa kutengwa.
Yes, anotengwa. Yes, anotengeseka.
Okay.
Asi chaonengo chitenga pa mutemo now. Uyu ane title deed. Handiti.
Mm-hmm.
Anenge ane ma real rights kana achinge a transfer of property.
Okay.
But uyu ango pane wangu ma cooperatives kuti pane pasati pane ma title deed. Chaonengo uri kutenga ma rights to that property. You understand?
Okay. Okay.
You're buying personal rights to that property. And panofana ngapari pa imwe due diligence iri deeper. Because ma cooperative ikoko ndo kune matambudziko akawanda.
Yeah, because it's very difficult now kuti tinzwisise kuti all right, people they are talking about kuti chini chive ne ownership pane issue ya ma title deeds, but wawana kune a cooperative kuti rine stand 200 square meters or 1000 square meters but iri under cooperative. Then you fail to understand kuti now how do I go about it?
Ipapo zvakare. Pane pachida kufambirwa because hakuna land isina mapepa. Handiti.
Hakuna land
in as much isina ma title deeds, hakuna land inenge isina mapepa ano verify nema local authorities because anonzi ma cooperative aya in as much as pasina ma title deeds tinozvifambira nyadzo tinoona kuti land ine ma permit here, pane compliance here. Because msati matengeserwa, the developer needs to comply with certain issues dzinedziri pa permit yake. Ye development permit yake.
Okay.
Saka izvo ndo zvatinoita kufambira manje tichiona kuti zvakamira sei.
Developer uyu is it
a proper developer? Because my developer, you know, I don't want to point fingers, but ndo paunozoona mwana pane ma double allocation. Uri kuti watenga chinhu chako wakudono wako utoona pane structure kudhara.
Exactly. Ndo zviri kutoitika.
And it makes it worse kana uri ku diaspora. Because Twitter geography is an issue.
Yeah, because I remember when I was doing a certain story. Kwakatanga vatanzi handiti muri kuona site plan iyo iri kumadziro vanenge vakomana vanotenga some stands vanenge vari site plan ma drawings, but so we can't understand those.
So they use very flowery language uchipinda muroom macho pane zvinhu seemingly official ma site plan nema colors and anyone can do that. Handiti, anyone can go to my professionals to have that diagram, but beyond that diagram, what is there? So we then request for papers. And it, can we see your papers to verify? One was to exchange a mari. Problem, manji news and one not mari nengato badaro, work dogs will verify. Because people get so excited, can I say, I'm now buying my property. Excitement, iyo yondo inokunyudza. Exactly.
Yes.
So consult, and it, consult my lawyers, consult even my real estate professionals. They will guide you, they will walk you through the process. Usati wacha wa release mari.
Okay. Paita mumwe mubvunzo pana apa hanzi varujua zvamuri kutaura izvi ini ndakatenga stand but takanzi tinofanira kusainirana ma affidavits.
Ndizvozvo. I've also encountered clients where, you know, vanoita zvema affidavits. What is an affidavit? It's just a sworn statement. You know, zongodindwa na commissioner of oaths. Sworn statement here, iri binding. That's the other issue.
Okay.
But ndisati ndaona ma contents of that affidavit, it does not mean good iri binding in totality.
Okay.
You understand?
Uh-huh.
So an affidavit, munogona kutengeserana moita ma affidavit enyu. But you know, it will be difficult for me kuti ndinyatsotaura ndisina kuona kuti chi zvakamira sei. Zviri proper nezvatinokurudzira isusu vemutemo. Itai a proper agreement of sale.
Agreement
yaone kwa ne a professional anogona ku safeguard both interests, interests ema parties ese. You understand? So imagine une cooperative and pano munhu ari kuzviti ndakatenga property ku cooperative.
Yes.
Hatisi kuzoti cooperative yachakamira sei. Is it in good standing either ne council kana ne minister of local government? We don't know. Angori ne affidavit ne zvimapepa zvaanazvo. Obva tongoti zoro ndiri kutengesa stand yangu ona mapepa aya. Iwo changona mapepa mo exchange mari. The next person achada pachaita a line of people vachingodaro, but kunogona kune zvisina kuchena kumashuro.
Okay.
So advice andinotaura yandinopa muteriere uyu. Consults, handiti. Ukasa consulta before uchabhadhara mari yakawanda kuti uzoita sei uzobatsirika pamberi.
Okay. Pane umwe ari kuti ndiruda kunzwisisa kuti ndakaita ndakatenga stand but zvanga zvisina gweta mukati, but iko zvino izvi tava kuita problem. Zvinokwanisika here kuti mupastage yandava ndikwanise kutsvaka gweta?
Yes, apana stage isinga kwanise kuengage a gweta. Handiti, at any stage, tongoti you are now shocked inini ndavharwa. Handiti, you can engage gweta kuti rite litigate, tiende kuma courts tuona kuti at least can you salvage something. But remember, ma crooks ari kutengesera ari kubira vanhu mari vangwarawo zvakare. Unogona kusatomuwana kuti ndomuwana kupi munhu iyeye.
Yeah.
Handiti, ndopane imwe issue. Because hauna kuverify authenticity yemapepa. There are people who are forging not only IDs and title deeds. And it varu kuforja zvakawanda. Iko keshi yake ukatitsvaga ringe nezita rake. And it then kana wazoshuwa kuti apa ndazobirwa mari, wauya kwandiri kuti undi engage tite recovery. Todotsvaga munhu pa address yawapiwa, hapana munhu. There's a totally different person.
Yes.
Tine deed chairo the same property iroro, but vanhu varipo kuti that's not it. Wobudisa rao deed. So people are so cunning. You know, things are now tough.
Yes.
And my father are going to worry about food. Then when they go, lawyers can even not see that these things are not authentic. At times, you know, the rarest time, because people are now so cunning.
And it's now very complicated.
Yes.
Okay.
So we have to up our game as well as lawyers, because we know what we are dealing with. Because my job is to safeguard your interests in this whole transaction.
Okay. Moria Zimbabwe tirikutsanangurirwa nyaya yekuti munokwanisa kutenga sei property, especially muri ku diaspora, kuti musabirwa. Tinoziva kuti pari kuitika zvinhu zvakawanda. Vanhu vari kutenga pakutenga kwedzimba, pakutengwa kwema property zvakaita sedzimba, vanhu vari kubirwa. Kana muchida kuparticipate mu discussion yedu, munotibata pa 0731 168 045. Munotibata pa 0731 168 045. Ndopa muno senda ma short messages enyu. I am seeing kuti vamwe muri kuda kuisa ari ma voice note, but no, musakanda ari ma voice notes. Ingo nyoraika a very short message, tinobva takupindurai munobva mabatsirika. Then right, tritash Mr. Joa muri kuti taita that process, ta sign runner. But then what next? Kuti tizozosvika pakuti imba yavo kuchitaura zita rangu kuti imba yava yankomo.
Alright. Saka ngatingoshandisa iyema title deeds iyi, then tozobata imwe yacho.
Yes.
Iyema title deeds tapedza tasainirana, and it we have agreed on my modalities with mari icha disburse at what point, iri how much deposit and what not. Zviri pakuwirirana, because vanhu vaviri ava vanobvumidza kuwirirana zvavawirirana. Handiti, tapedza tasainirana. Inini segweta ndakuchita sei ndakuchatenda kune process ye conveyancing. Process ye conveyancing ino involve zimra. Handiti,
okay.
Because you need to pay tax. Wasabadra tax imosha
pakutengwa kwedzi
kwemba. So inini ndiri kutengesa kana kuti uyu ari kutengesa anobadra inonzi capital gains tax.
Okay.
Handiti, I attend to that. I attend kuti paitwa assessment, handiti, and I also attend kuti pabadaro towana inonzi capital gains certificate. Handiti, tabva ipapo, imba inofanira kutengeswa yabhadhara mitero yese kukanzuro. Pobva issue a certificate, a rates clearance certificate.
Okay.
Handiti, taane mapepa 2 iwayo, inini ndovandagadzira deed new one. And it was funny, did Dragu Dara Remuna Rutengesa.
Saka Paku Fano Gadzora did no one.
And it Ruku capture my details, Emunu Mucha, Arguta say, Arguta property. And it tapes that Wunga needs a paper, so pan my declarations in Mosato at Slozen and your pinabos read too technical. And it that Gadzra my paper, SOI, Naguchi Lodja, Kupi, Kurejiko, good deeds registry.
Okay.
And it so could deeds registry Kunduko Kune and Ngati my records. Zimbabwe zine title deeds.
Okay.
And it but pane pangu panda see up and rufana kutaura foot. Ndinofana kuita inonzi a deed search. Kana property in a deed.
Mm-hmm.
Deed search inon vumiza inon ratiza chi. Ndakenda unaita deed search. Ndishatora title deed ruku office kwa registrar of deeds. Ndoona kuti pane anonzi ma caveats aripo zvinotadzisa kuita se kutengesa property. Panogononga pane ma mortgage. Mrupa bata, jine zuri endorsed pa title deed. Saka imba kana muna haripa mortgage, asata peza kubadara, haitenge yeswiba.
Okay.
And it kana pane caveats, pane muna haruta arrive with interest in that property, haitenge yeswi kushukira zunjo, haita say, soa viskwa jwese yezozo.
Okay.
But kana raka chena risina jwese yezozo, transaction can go ahead.
Can go.
So unogona munanogona kuku approach, ane deed drag, because deed drag bata muna haruna jwese yezozo.
Very clear.
Very clear. But ku deed registry ndo kwa tunawana the actual thing. So unogona kubiri wa foot, ne muna ne deed. And it, as you thought, property yangu itenge seki. Nekuti okay. Yo eta excitement maka exchange amari.
Okay. Papa pato eta mvunzo kuti inini ndaka, ndaida kutenga property as I had kuti ine chikwereti. Saka ndino kwanisa here kuitenga ine chikwereti.
Ah, usatenge chinhu chine chikwereti. Uri kudirei kuita zvinhu izvozvo. Why would you?
I think anga farira. Pamwe akafarira property nepairi kuti ndiri kuida. Okay.
There can be arrangements that can be done. And it's
okay.
Unogo, ukazoya kwa tiri, isu chunochi asiso, chikwereti cha chichaka mira sei. Pa agreement, tu onoji, are you willing to assume chikwereti chocho? Kana kutochi clear. And it's kana mawiri rana uri mposition ya kuita isozo, fair and fine. We can do the modalities, tuita zonjuri technical, so reflect on my agreement. But kana tato ona chini chocho, isu ndoto, tanga wapenzi rana chikwereti chocho. Jiri safer. But you know what? Kana uchi unachishuo chekuti tizviite tinokuitira in such a way kuti transaction inobva
zviti aizo kunetsi okay hanzi inini hangu pane cooperative ya ndakapinda ya ndiri ku deal nayo. How do I know that this cooperative is legit?
Chekutanga kana iri cooperative iri legitimate
enda
unoti ndokumbira mapepa enyu kuti ndi verify ndega havakunyime kana vari legitimate. Anokupa paperwork yes.
Which means wanokwanisa yo unokwanisa kupiwa paperwork kuti uzviitire uri wega.
Kuti uzvifambireka but zvinokuomera. But zvinoita. So okay. I advise munhu uyavunza muvunzo kuti ndine cooperative yandakaita sei yandakajoina ndikubhadhara mari. Remember if you're paying these people owe you an obligation in transparency and honest.
And honest.
And it,
yes.
So iwe uri kuvapa mari yako on a monthly basis. Chingoenda one of these days pa uri kunobhadharoti ndokumbira mapepa enyu ndinoita due diligence.
Saka kana vanhu pamutemo vanofanira kuti
vanofanira kutokupa kuvano kunyimirira handi zviri pachena.
Zviri pachena.
Yes. Ukaona pane pakuita dili dali papo.
Painenge paita challenge. Paita umwe muterere hanzi my mom bought a house unfortunately passed on. And apparently the previous owner passed on again. What is the process? What is the process to change ownership? We have been staying there for the past 20 years, but it's still under the previous owner's name. So which means akazofa owner but
pane nyedze my estate dziri involved and it pane two my estate ya mama ne estate uyochi akazoshaya akavatengesera.
Yes.
And it so tinofana kugadzirisa kuti estate uku because munhu kana achinga shayika ma affairs ake ese akuto handle one estate kana kuti na executor. Ano appointwa chi kwa master. So executor ndiye ari kufanana kufambira nyaya dzese idzodzo. Handiti then uko futi kune mushakabvu kune uya akashaya zvakare kunofananga kuna executor.
Okay.
Ma executor mauyiri wayaya ari kufanana kuita sei kutsvaga common ground. Tuona kuti tozvifambisa sei.
Saka avava which means ava vari kuti vari kugara imomo ndo vanokwanisa ku initiate here process.
Vanofanana kutenda ku office kwa master of the high court. And it,
yes.
Kana wakashayikirwa nehama yako kana kuti muda kuti estate yake ifambe zvakanaka approach the master's office. And it, then uko futi mopusha kuti poitwa sei waita the same process tochigadzirisa chi zvinogadzirika stereke it may take a bit of time but
zvinhu zvinokwanisa kugadzirika
zvakanaka approach your legal representative.
Okay. Pane umwe ari kuti hanzi inini ndaka takafirwa na baba Asi patakada kuzoenda kufambira nyaya dzeimba yacho takazowana uchinzi yakatengwa na someone.
Ehe, ndo pataka kuchida kutresa paper trail. Handiti baba wari kunzi vakatenga vakaitenga chirudzi kubva kunani. Handiti pane mapepera aripo. Uyu ari kunzi akaitenga mutsva uyu. Tochifambira toona kuti akaitenga mune zvakanaka here. Handiti zvino zvinoitika but zvinogona kunga zviri a bit winding because zvakuinvolve ma office akawanda nevanhu vakasiyana. Because remember uko kune family futi yakatengawo. Handiti iroda kuengagewa.
Okay.
Most of these things not around but there's a
likely process.
You don't gonna to spill into the courts and the like. But zvinhu zvese zvinogadzirika izvozvo. Asi yambiro yangu kune vanhu vakaterera vana eZimbabwe. Usayeuke bako uchinga wanaiwa. Ita zvinhu ukaona zvinhu zvakuitika izvo like if you see ubozva sene kunotenga chingwa property. Unofana kuradza kuti there's a difference. Question yako irikufana nga irona higher
level of due diligence.
Because if you do not want to pay someone to assist you at this point, kumberi uku kuzvazooma because vanhu vari kubvunza mbvunzo yavo zvinogona kuzovadhurira.
Okay. Mm-hmm. Pano kumwe ari kutoti what should I do? A lawyer sold me a stand. And an igweta raka 22 and a lawyer sold me a stand and later I discovered I was the second buyer.
Mhm. Pautoneka element ke fraud papo nekuti hautengesere vanhu two chino one handiti anodzifambira nyaedzo kandatoti fraud anoziva kuti akufana kuenda
dzakutoda mapurisa mukatidzi
because pamwe hatinga comment because asikuzwe ma fake case
yes.
And obviously I wouldn't want to say gweta ringwe ringaita izvozvo ngaone kuti
kuti all right that's fine hanzi hello Mr. Joa should I want to and should I want to obtain a title deed? How do I go about it when the property is under my name? Which means property in the yake but ndofunga pamwe asati awana title deed. Zvinokwanisa kuita kandidi?
Zvinotoitika izvozvo. Asi property haizi property yese ya ready for title deeds.
Pane zvinofanira kuita.
Pane zvinofanira kuita zvatinofanira kuassessa kuti hongu property wakatenga wakavaka uri kutogara ipapo. But ma deeds are kuto process here for that particular. Remember the president wakataura vakato designate dzimwe nzvimbo kuti idzi nzvimbo dzakufanira kutoita ma title deeds kufambisa process.
Okay. Wokutori nenzvimbo dzekuti idzi hadzisati dzakwanisa kuita ma title deeds idzi dzakwanisa kuita ma title deeds.
Zvinoenderana it's what stage is development. Handitika. Okay. Kuti zvinhu zvinofanira kuita complied with before issuance of title deeds.
Okay.
You get it?
Yes.
So I use property in I remember, you know, kune wangu mukukurom. Dzimba dzanzi dzakatozara but dzanzi na ma title deeds angangori ma session
why dzinenge dzisina ma title deeds izvo
you're just simply ceding your rights to that property to the next person if you have sold it.
Okay. Ah no, that's fine. I think it is very important mana vaZimbabwe uri kuzvinzwira kuti it's you need to be very cautious mazwano kana muchitenga chi ma properties enyu. Mr. Joa, tichipedzisa chirongwa chedu. Nda api mashoko amungada kusira mhuri yeZimbabwe maererano nekutengwa kuma properties munhu ari ku diaspora.
All right. Munhu ari ku diaspora chokutanga engage a professional to assist you. We have seen so many people being duped. Never know anufungwa kuti vai trust.
And it's my family members.
It's nothing personal. It's just business. And it's unengo chipa munhu mari, munhu achiti ndiri kufambisa zvinhu pasina zviri kuita. So engage my professionals. Professionals are readily accessible. Kana usiri kuziva kuti unofambisa sei, kune real estate councils, kune law society of Zimbabwe. All those bodies can direct you kuti ungabatsirwe nani kuti usabirwe mari yako. And it, as I'm saying, all those people, they operate what are called trust accounts. Your money will be safe. And you didn't get accountable. My lawyers will be accountable to you, to the law society as well.
Okay.
And it, so engage a professional from start to finish. It's unfortunate with time here to issue, but there are a lot of issues, a lot of aspects we could have touched on. But chikuru chandirongo taurati, engage a professional.
It's very important to engage a professional.
Yes.
Okay. Thank you very much. That was Mr. Mark Rujwa, where we're discussing property acquisition and disposal by those in diaspora. My name is Zorora Nkomo. It's goodbye for now.
Legal Matters on your station of choice, ZFM Stereo.